tingangoti manumbers atirikuona kuZimbabwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ari kuinkrisa and mukuongorora kwedu zvinoratidza kuti pane zvikonzero zvakati wandei. Chimwe chezvikonzero ndechekuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji kuZimbabwe vanorarama nekutengesa nekuita mabhidha uko, vazhinji vanga vasiri kutevedzera mitemo yelockdown yesocial distancing nekuda kwekutsvaga raramo, nekuti vamwe vanenge vachitaura kuti kana tikange tisina kunotengesa padiki pandatengesa ipapa pamusika kana panga mutaundi, mhuri dzavo hadzingawani zvekudya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hurumende yanga achiita zinengenene pakukontrola chirwere ichi, kunyanyanyanya maquarantine centers. Yeuka pachirongwa chino takataura kanenge kakati wandei kairi katatu chichema nekuti maquarantine centers ekuZimbabwe haasi kunyatsi kugadzirwa zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasabata nechirwere. Takatanga tichiona manhamba evanhu achingokwira maquarantine center tichiti asi manhamba aya makwirira ari kuita zvinoita sekuti vanhu vari kuzowana chirwere vatopinda maquarantine centers. Zvadaro tikazotanga kuona manhamba mashoma-shoma evanhu vaitaurwa vachinzi abatwa nechirwere checoronavirus asi hapana kwaakamboshanya kana kunyika kwaakabva, anga angori muno kuti aiwana kubva hakusi kuzivikanwa. Izvozvo ndo zvakava mucherechedzo wokutanga kuti pane dambudziko hurumende yanga iri kumashure panyaya dzekutesta.
Ko, panyaya yekuti vanenge vakasangana nevanhu vane COVID-19 vagozoterwa vachionekwawo kuti vari sei, inganzi contact tracing, muri kuonawo pave neshanduko here?
Vanogona ngavawedzera zvavo asi hazvisa zvanyatsosvika chaipo, nekuti kana mukaona kuti vazhinji vamwe vari kunotestwa vanenge vachitestwa nekuti pamwe ari zvaari kunzwa, hurumende inofanira kuti vanhu vese vatestwa vateerera vanhu vese vakasangana navo. Nekuti kana tikamirira kuti kana vamwe vanhu vakasangana nemunhu abatwa nechirwere chekorona azouya ega nekungoorwara, tinenge taakumashure nekuti mukarangarira takambotsanangura kuti kana vanhu vachifamba zvavo zviri nyore, mukatarisa mafambiro acho kuZimbabwe, vanokwira makombi, vanokwira mazupko anenge akatsvinyikidza nayo, ukapinda muzupko uine chirwere checoronavirus chikatapukira kuvanhu vairi vatatu vavo, saka panopera svondo chirwere chinenge chatekeshera ende chinenge chaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Saka hurumende ipapo iri kumashure inofanira kuti vakwinye masoksi ipapo pakugadzirisa nyaya yekuti contact tracing, munhu abatwa nechirwere chekorona ngatione vanhu vese vakanga vasangana navo, kana vasiri kurwara ngavaiswe muisolation yaingava iisolation yemudzimba mavo, asi togara tichiona kuti vanhu ivavo havazofambi-fambi vachitapurira chirwere kune vamwe vanhu vasina.
Dr Munazi, tinonzwa vamwe vachinzi awanikwa aine COVID-19 asi ukamubvunza munhu iye anenge achitaura kuti handina pandiri kunzwa, zvinokwanisa here kuti munhu awanikwa aine chirwere ichi asi asina zvaari kunzwa?
Pacoronavirus ukarangarira kuti dambudziko ranga ritoripo necoronavirus iri ritoripo nanhasi, nderekuti kukontrola kwayo kwakanetsa mazuva ekutanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vasina chavanonzwa kana zviya zvinonzi vanhu vanogona kunzwa musoro kana kuzarirwa, vazhinji vaingorwara vasina chavari kunzwa, inonzi asymptomatic transmission, asi achikwanisa kutapurira mumwe zvirwere. Saka izvozvo zvinoitika zvekuti munhu anenge asina kana paanonzwa kana panoti nyenyeri, asi coronavirus ainayo, wototesta positive.